Sangano rejiga chumoga open care akapawa mari ii nemusuwe china kuitra kutishani sikoma batema oko anoonza mari kuitra utirisa ramberi chipe marubatiro. Imwenerera inochengetwa nesangano iri Athilia Kaputa anoti rubatiro uru uchavandudza upenyu hwake.
Pasanda muizaga ekona kuyakana nemfumi yakabvaruka kana uchiko vachiburikidza nekupiwa nekusapotwa nehidha wautonesiro pamwe vana kwozoita ishu yemaschool fees. Pangasatinda muhidha ekunodzingwa zvichikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malesoni asi ezvine zvatsvobvo.
Izvi zvinotsigirwawo naTrust Nyaunzvi uyo ari kuita form 3.
Pandanga ndisatinda muhidha like kana mujaro wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga ofuchi waitozosvika pakusiona bhurugwa rako ka7 days but patakazoiswa muhidha takanga takutengerwa mauniforms then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 taamunew curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda, so pazvinhu izvozvo tichibatsirwa nehidha vachititengera. Saka upenyu hwachona tichiona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurehwa amai Immaculate Murehwa vanoti sangano rehidha chimoga riri kushandira upenyu hwenherera zhinji.
Ndakabatsirwa vana vangu inini ndakasiyiwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehidha kusvikira nanhasi hidha ichimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri wehidha chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrandi iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojekts atinenge tichiita yekuti mabasa ese echidoc ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mayunifomu, kuvapfekedza, kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega, mari iyoyi toda kuti mainterest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwe nemakumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana-siyana kusanganisira kumayunivhesiti. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwamurehwa, ndini Patricia Mudadigwa.